Mutauri weMDCT mudunhu reManicaland, vaTrevor Saruwaka, vaudza Studio 7 kuti vanoona nezvekurongwa kwemisangano kumakoni Central mubato ravo, vatazviona marima, vakarohwa zvakaipisisa nemukuru wemapurisa kana kuti Dispo weMarusape neZuro, achibatsirana nemamwe mapurisa asina kudongwa nemazita avo. VaSaruwaka vanoti vamarima vakarohwa ndokuchengetedzwa nemapurisa mushure mekunge vaenda kunonzwa mhinduro yemapurisa pamusoro peurongwa hwebato ravo hwekuratidzira kwavari kuda kuita mangwana.
Saka adaidzwa kudaro naDispo anonzi Gwangwara, Gwangwawa. Vakabva atanga kubvunzurudzwa kunzi sei muchida kuita demonstration, sei muchida kuti Mugabe abve, muda kuti abve kuenda kupi? Mibvunzo isinei nemapurisa, hazvinei nemapurisa zvokuti Mugabe anobva achienda kupi, ane kumusha kwake. Isusu emudhizi toti ngaadzoke kumusha kwake. Saka mukari mekubvunzurudzwa akazodzamara vaakumurova marima uya. Wapedza kumurova vakada kumumanikidza kuti abhadhare admission of guilt fine pasina mhosva yapara. Marima ndokubva aramba. So ndichitaura kudai akabva aiswa muusungwa kubva neZuro kuma11 vachiti vada kuti vamuendese kucourt achipomerwa mhosva yekuti ari kuti Mugabe anofanirwa kubva, zvinova kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe. Isu tinotobhelivha isMDC kuti Mugabe anofanirwa kuti acheregedze basa. Taneta nekutambudzwa, nhamo yatishungurudza munyika muno kuburikidza neutungamiri hwake.
VaValentine Ziswa, vanhu vemunyoro anoona nezvekurima mukomiti yepamusoro yeMDC National Executive, vaudza Studio 7 parunhare vari kwaRusape kuti nhengo dzebato ravo dzanga dzaenda kunoona vamarima pamwe nekuvaunzira chikafu dzarambidzwa kupinda mukambani mapurisa anga akapakatira zvombo.
Tasvikapo kuseni vanhu vangaida kuvaona varambidzwa kupinda. Masikati ano tasvika zveipapo tikarambidzwa kupinda. Vachingoti ngakupinde munhu mumwe chete bedzi anenge achivapa chikafu. Veruzhinji vaenda kumuona vehama neshamwari varambidzwa. Pagedhi paine mupurisa vengwa ine pfuti ende vengwa vachifamba fambawo vachirambidza, especially mupurisa anonzi inspector kachief inspector Murungu. Ndeshingamba amira achimbati hazviiti hazviiti. Vamwe mutauni mima kungozarawo mapurisa ingazvingomonita kuti kuda vachiva kuti zvinhu zvingangoita manyamamiro nehari indi area vanotivo. Chikumbiro chedu chikumbiro chedu chingori notification yekuti chaita demonstration asi vativo vatirambidza vati demonstration yenyu haina kubvumirwa. Vativo chikonzero ndechekuticho tsamba yenyu nematauriro enyu nezvemuda kuita zvinoratidza kuti muda kubisa hurumende yakasarudzwa nevanhu pachigaro. Zvatisingadi kubvumira isusu mapurisa kuti zviitwe.
VaSaruwaka, avo vanove zvakare mumiriri wemutasa Central Paramende, vati vamarima vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kunyange hazvo zvisati zvanyatsozivikanwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi.
Saka hationi kuti vamarima vakasungirwa nyaya ipi. Bumbiro redu remutemo rinotendera vana venyika ine kuti varatidzire vasarudze bato ravanoda vaite zvavanoda mukati menyika ine inonzi yakasununguka. Asi zvakaitika neZuro mucherechedzo mukuru wekuti tichiri kure nerusununguko tofanira kutoshonga dzichibata kuti nyika yeZimbabwe isununguke. Tiwe nemapurisa anoziva kuti basa ravo ngerekuchengetedza mutemo kwete kuchengetedza ZANU-PF.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo richaenderera mberi nekuratidzira kwavakaronga uku zvisinei nekuti mapurisa anoti kudii.
Ndizvozvo isusu sebato rinotevedzera mutemo wenyika inei takaita pedu pekuzivisa mapurisa kuti taneta nezviri kuitika munyika munomu. Tinoda kuti tiwane mukana watinoragidza sevana venyika inei kuti zvatinoda ndezvipi zvatisingadi ndezvipi. Saka zvekuti tichaita eraundi hatichaiti here ndingangodawo kuti uzive kuti mapurisa takatoaudza chinangwa chedu.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wemapurisa Marusape vanzi vanonzi Dispo Gwangwava kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo mapurisa ose anga achidayira nhare pakamba yeRusape anga achiti havasi muhofisi mavo. Mutauriri wemapurisa, amai Charity Charamba, vatava kwanise kutaura nezvenyaya iyi, sezvo vasati vanzwa kubva kune vamwe vavo vavanoshanda navo, vari mudunhu reManicaland. Zvichakadai, vasari waka vanoti kuratidzira kwavari kuda kuita, kwakananga nekuti vamugabe vabve pachigaro, vachiti hurumende yavo yatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Asi vamugabe pachezvavo vakaudza nyika yose pavaitaura mamiriro akaita zvinhu munyika muna Nyamavhuvhu kana kuti State of the Nation Address kuti vane chivimbo chokuti upfumi hwenyika huchasimukira zvakakomba munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.